Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 8 gunyana 2023 makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Tinokatyamadzwa nemapurisa evanhu zeta raP. Nhasi vakutsvaga Promise Mkwananzi semhuka, semhondi. Iri kunzi izvo amubata kana kuti abatsira achapiwa $1,000.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanonzi vatiza munyika zvichitevera mubayiro wekuvabata waziviswa nemapurisa.
Tinenge tichitanga panzvimbo inonzi Beria Park muJohannesburg. Ndopatinoungana tichibva ipapo tofamba takananga kuEastgate tichibuda nenzira yeObservatory tozosvika kuEastgate kuno consulate.
Mangwanani ano muSouth Africa, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzira pamusoro pesarudzo zvichitungamirirwa nesangano reProgressive Zimbabweans in South Africa nemamwe masangano.
Sangano reG20 mukugadzirwa kwaro rakagadzirirwa nyaya dzezveupfumi, zvinobata-bata nyaya dzezveupfumi kunyanya-nyanya ndizvo zvanga zvichinyanya kutaurwa mumisangano yeG20 yemakore apfuura. Asi tikona kuti pakupindawo nyaya dzezvemamiriro ekunze.
Vatungamiri venyika dziri mugungano reG20 vari kutarisirwa kuungana nhasi muguta reNew Delhi muIndia mumusangano wavo wegore rino ra2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato guru rinopikisa muZimbabwe reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanonzi vatiza kubuda munyika mushure mekunge mapurisa azivisa kuti anenge abatsira mapurisa kubata vaMkwananzi nevamwe varume vaviri achapihwa mari inoita chiuru chemadhora ekuAmerica kana kuti $1,000. Vachinyora paX iyo yaimbonzi Twitter, vaMkwananzi vati zvichitevera kunetswa nemapurisa aida kuvasunga, vaona zvakakodzera kuti vabude munyika vachiti vari kushungurudzwa nemapurisa pamusoro pekutaura chokwadi pamusoro pezvakabuda musarudzo dzemanyepo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. VaMkwananzi vati vacharamba vachiita basa ravo vari kwavari kusvika nyaya yesarudzo yagadziriswa. VaMkwananzi vanotizve havana mhosva iri mumaoko emapurisa vachiti nyaya yesarudzo ichagadziriswa nekukurumidza. Tabata umwe wevakafanobata chigaro chomutevedzeri womutauriri weCCC Dr. Felix Magalala Mafasivanda kuti tunze zvizhinji.
Tinokatyamadzwa nemapurisa evanhu zeta raP. Nhasi vakutsvaga Promise Mkwananzi semhuka, semhondi. Iri kunzi izvo amubata kana kuti abatsira achapiwa $1,000. Asi Mkwananzi kana kuti National Spokesperson weCCC angari munhu ari muno muZimbabwe makore ese, hapana kwaakambotiza. Nyaya dzake dzakubuda nokuti akwidziridzwa kuva mutauriri weCCC. Tikunyatsoona kuti zviri kuitwa nemapurisa hazvina kusiyana nezvaitwa nevapambipfumi varungu ana Ian Douglas Smith vaisevenzesa special branch kusunga, kuintimidata, kutyisidzira kana kuuraya manationalists. Zvakare tsamba yemapurisa iri kutsvaga Clyde Mashojera naNoel Munhu wepai achinzi vachinzi vari kutsvagwa nemeso makutsvuku. Tiri kutoshama kuti musi wa23 August havazirivo here vakarohwa, sezvo zvinoziva kuti mapurisa anotya kusunga vanhu vezano vakutsvaga vanhu veTripC.
Dr. Sivanda, pane zvamuri kunzwa here kubva kumapurisa pamusoro penyaya iyi? Vanodei?
Tine rwirekupe kuti vada kusunga mamembers of parliament 7 vavape mhosva kuti vadzingo muparlamendi kuti vazosara voita zvavanoida neconstitution, nekuti yezvine CCC yakavhara supermajority. Havana three quarters dzeparlamendi kuti vaite zvavanoda mabasa aGeorgina muconstitution. Tiri kukumbira vabereki nemhuri yeZimbabwe kuti ngationgororei, sezva munoziva kuti ingwe ine vana kana kuti shumba yakakuvara ine chiki. Avanhu takavadyaka, saka muchiona kuti nhasi vari kutsamwa. Sadak yareva pachena kuti hamuno muZimbabwe hamuna purezidendi, saka zviri kuvarwadza. Nesuwo tichagara tichinetseka nokuti vanoda kupedza vese vanhu vanotaura zvavasingadi.
Saka Dr. Sivanda, kana mukwananzi akateerera, munomukurudzira kuti atore nhano ipi?
Isu tiri kufunga kuti nyaya yana mukwananzi ipere, nokuti havana mukwananzi. Ngavatsvage loya havo kana vari chizvinzwa voenda kundozvihenda kumapurisa, nokuti hapana nyaya. Kungochitizira kuti mukwananzi arege kuita basa rake, nokuti vari kuziva kuti mukomana ane simba anokwanisa kumotivheta vanhu. Saka tinoti madzishe eZimbabwe nevese vanotonga pazvinzvimbo zvakasiyana siyana ngavanyatsoaprocha zano kuti aiwazve tiri maZimbabweansi. Kusiyana kwepfungwa hazvirevi kuti topedzana. Ndiani anoda kutonga makuva maita enyu?
Avo vange vari Dr. Felix Makalala Mafasivanda veTripC vari parunare neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nekuti kwange kwadoka. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvichitungamirirwa nesangano reProgressive Zimbabweans in South Africa nemamwe masangano vari kuratidzira mangwanani ano muJohannesburg, Pretoria neCape Town muSouth Africa. Ngatinzwei umwe wavanokekera kuratidzira uku, vaTrust Ndlovu, vachitaura pamusoro pechiitiko ichi.
Nhasi tiri kutaridzira tichisimudza zvinyuto zvedu maererano nezvakaitika pasarudzo. Tinenge tichitanga panzvimbo inonzi Beria Park muJohannesburg. Ndopatinoungana tichibva ipapo tofamba takananga kuEast Gate tichibuda nenzira yeobservatory tozosvika kuEast Gate kuno consulate. Tinozviziva kuti consulate basa rayo nderekuita basa rokubatsira yatingati administration, asi ndiyo simbo kana chiratidzo chekuti chehurumende yekuZimbabwe iri muno. Saka kuno kuti vanhu vaende kurekure, takasarudza kutinde ipapa tindoratidzira kunyika yese kuti hatisi kufara nezvakaitika pasarudzo. Tichitaridzirawo nyaya dzakawanda wanda dzatichataura dzatichitaura nhasi kuti zvamakaita zvakashata zvakaonekwa nenyika yose. Zvinonyadzisa kuti vanhu vanenge vakatarisirwa kuti vachaita sarudzo dzakachena, ivo vobira, ivo voita kumhanyisa vanhu, vachirova vanhu, vachinyima vanhu mabhaloti nguva yakakwana, nezvakakonzera kuti sadhiki iti zvakabuda hazvina kubuda nenzira yakanaka.
Mukatiudza zvishomanana pamusoro pesangano renyu.
Sangano redu tinoti isusu chero tiri vanhu vatsigiri veTCC asi hatisi kuinda sevatsigiri tiri kuinda sevasezvarwa zvokuZimbabwe.
Munoti kuruzhinji rwevanhu vakateerera,
tiri kuti isizo hatinei kuti uri mutsigiri weripi bato, asi kana usina kufara nezvakaitika pasarudzo, tiri kuti nhasi tiri kukurudzira munhu wese ngavuye, munhu wese ngatifambei nekwara rokuti tiri kutindoratidzira kusafara kwedu kwese. Ungava uri munhu uri muNGO, civil society, kana kuti vatinavo vangava vekuzapu, vangava vemutsvakazi, tiri kuti ngatiendei samacitizens sezvizvarwa zvomuZimbabwe, tichiratidza kunyunyuta kwedu kusafara nezvakaitika, tichitsigirana nemashoko kana kuti neripoti yakaitiwa nesatiki, tichiti aiwa zveshuwavo zvavakataura ndizvakaitika, ndo zvatiri kuona, ndo zvatisingadi.
Sangano renyu rinotarisirawo here kusvitsa chichemo charo kuhurumende yeSouth Africa?
Tinotarisira kuzosvitsa zvichemo chedu kuhurumende yeSouth Africa. Munoonawo isusu tingati vaya vanonzi grassroots, tine vatungamiriri vesangano redu vamwe vanenge vakatoindako vakatokutaurirana neac yacho nehurumende.
Umwe wevanokokera kuratidzira uku vatrust ndlovu vari parunhare kuJohannesburg muSouth Africa neStudio 7. Vatungamiri venyika dzine hupfumi hwakasimukira dziri mugungano renyika makumi maviri reG20 vari kutarisirwa kutanga kuungana nhasi muguta reNew Delhi muIndia kumusangano wemazuva maviri wegore rino weG20 Summit 2023 uyo uri kutanga mangwana mugovera uchipera nesvondo. Vatungamiri venyika dzinosanganisira America, Italy, Japan, Russia, Britain, South Africa neTurkey vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu, asi kusavepo kwemutungamiri weChina vaShi Jinping kunonzi nevamwe vanoongorora zvematongero enyika kuchakanganisa kuzeyiwa kwenyaya dzakakosha dzakaita sekushanduka kwemamiriro ekunze nehondo pakati peRussia neUkraine. Nyaya dzinotarisirwa kuzeyiwa gore rino dzinosanganisira zveupfumi zvakatikomberedza, zvivakwa, budiriro nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Kuti Africa ive nenhengo inomirira muG20 chinhu chakakosha, nekuti zvinopa Africa izwi mukutaurwa kwenyaya dzinenge dzichitaurwa imo mugungano reG20. Zvingange zvakanaka kuti nyika dzinge dzakati wandeiwo, sezvo Africa ine nyika dzakati wandei mudunhu rayo. Zvanga zvichazonaka kuti dai yawana kana vatatu vana vatungamiri venyika vanomirira kuG20, asi zvakatonaka kutoti pane izwi reSouth Africa rinogona kumirira maonero eAfrica panyaya dzinenge dzichitaurwa.
Iro sangano reG20, Professor Mukonza, richiri kungotarisa here zvarakaumbirwa?
Sangano reG20 mukugadzirwa kwaro rakagadzirirwa nyaya dzezveupfumi, zvinobata-bata nyaya dzezveupfumi kunyanya-nyanya ndizvo zvanga zvichinyanya kutaurwa mumisangano yeG20 yemakore apfuura. Asi tikona kuti pakupindawo nyaya dzezvemamiriro ekunze, yatingatiya climate change muchirungu, nyaya dzezveenergy zvanga zvichipindawo, nekuti tikadzitarisa nyaya idzodzo dzine chekuita nezveupfumi. Totarisawo nyaya dzezvehondo, ingava hondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine, kuita hondo dziri kuitika muAfrica, nekuti zvese izvozvi zvine zvazvinobata panyaya dzezveupfumi. Saka zvinoda kuongororwa zvichitariswa kunzi zvinga miswe sei kuti zvisakanganise mafambisirwo ezveupfumi epasi rose. Hongu kutaura kwakanaka, asi handinyanyise kuona hangu zvazvichanyanya kuchinja, kunyanyanya panyaya yehondo yeRussia neUkraine. Handitarisire kuti mukupera kwomusangano uyu pane zvakanyanya zvinochinja.
Taonawo kuti nyika nhatu dzemuAfrica dzakakokwawo kumusangano uyu. Zvakakoshawo zvakadii izvi?
Kudanwa kweNigeria, Egypt neMauritius kuti dzinge dzirikowo kumusangano weG20, kunyange zvadzo zvichipinda nekukokwa, zvakakosha nekuti zvinowedzera mazwi eAfrica pamusangano iwoyu. Zvinobatsira kuti Afrika ive neudzamu pane zvichaturwa ikoko, kunze kwekungoti kungova neSouth Africa yega yega. Iye zvino izvi kuchaita mazwi anobva kunyika dzimwe nhatu, South Africa yobva yaita yeChina. Saka izvozvo zvinobatsira kuti vamiriri venyika idzodzo vagone kupawo maonero avo, vachipa maonero achinge achibva kudunhu reAfrica. Saka zvakakosha kuti pati wandei vamiriri vanenge vachibva kuAfrica vanoenda kunotaura pazvinhano zvakaita seizvozvi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Muzvinafundo Rick Mnyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Vachinyora paX iyo yaimbonzi Twitter, vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Thokozani Kupe vanoti chirwere chegomarara chavadzokera zvakare. Muna 2011 Dr. Kupe vakarapiwa chirwere ichi chikaita sechapera, asi nezuro vakazivisa kuti chavadzokera zvakare. Vanhu vazhinji vari kuvanyorera vachivakurudzira nekuvasimbaradza kuti varwise denda iri sezvavakamboita. MuNewsday mune nyaya inoti ongororo yakaitwa nehurumende inoratidza kuti mamiriro enyaya dzezveupfumi kuri kukonzera uwandu hwevanasikana vari kuita nhumbu, vamwe vavo vasati vabva zero. Ongororo iyi yakaitwa nebazi rinoona nezveutano nevana rakabatana neUNICEF pamwe neUNESCO. MuNewsday makare bato reZANU-PF riri kuramba mashoko ekuti rakapa chioko muhomwe kumunyori mukuru webato reAfrican National Congress Vafikile Mbalula kuti vataure vachitsigira bato reZANU-PF uye kuti vashandire kuti sangano reSADC ritaure kuti sarudzo dzichangoitwa muZimbabwe dzakanga dzakachena. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti kutora mhiko kwekuva nhengo dzeparamende kwakaitwa nezuro nenhengo dzavo hakurevi kuti TCCC inobvuma kuti vaEmmerson Mnangagwa vakakunda musarudzo. TCCC yakanga yamboratidza kuti nhengo dzaro hadzitori mhiko senzira yokuratidza kuti vaMnangagwa havana kukunda musarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukasi Studio 7, ndiprei munyaruwa paSouth Africa apo. Ndoda kutaurawo nyaya pamusoro pamukomo wangu waMavhaza. VaMavhaza vada kunyepera kutonga vakangwara vaMavhaza. VaMavhaza musafunge kuti ZANU-PF icharamba ichitonga kusvika narini manzwero aMavhaza. Zvichachinja vaMavhaza, muchashaya kana pekuhwanda vaMavhaza. VaMavhaza, Mavhaza, sunga muromo wako, usunga cheko cheko. Usaitonge ndiwe wega unokwanisa kutaura paMavhaza.
Ini ndokumbira kubvunza ini kuti kose makanzuro nema MPs akupikiswa miko uye nani, nekuti chimiro chiripo hapana kamukuru wenyika urikufana kuti pari zvino apikise kana kuti ati makanzuro nema MPs aise mhiko dzavo. Ndiana ari kuzviita izvo? Ko, zvadini kumbomiriwa tuono kuti chii chinoitika pasaita munhu anoita kuti atinoti ndiye chaye chaye anopa anoita kuti makanzuro achina nema MP ape mhiko zvingazvimbomiriwa izvo nekuti zvikaramba zvichiinda kudai so zvichireva kuti ivavo vacho vari kutopa mhiko dzachona ivavo ndo vanozvidza vakuru ngazvimbomirwa izvo hama dzangu.
Studio 7, Studio 7, makadi, makadi, vashamarari, aiwa inini ndo simba. Mrs. C, chivasa zvekare ndadzoka, aiwa inzwanya iri pano, inini ndozva kufara kainini. Kana zvinzi vana vechikoro vadzingwa kuchikoro vari kudzingwa, ne first day rekuvhura kwechikoro vachidzingwa, aiwa zvinonakidza. Eka handiti vaidla machicken ini, toda kuona machicken ini ari kuvabhadharira school fees vana vavo. Kutaura kuno inini ka wangu ndakatobhadharira chicken ini ndadisiko and triple C akaperera. Aiwa ngavadzigwe. Ngavadzigwe vasadzidza ndokuti vaone kagoma kwezampiyo vaiva vanoda iyoyi. Vadzingwa. First day of the opening. Vadzingwa. Aiwa zvinonakidza izvi. Chicken ini nepepsi zvichabhadhara school fees naimwe mazano. Aiwa ndafara.
Makadi makadi pastudio 7 apo. Ini ndinobva kumasvingo. Kubhikita. Nauya tiri kuchema nayo ndekuti maelection akabirirwa vanhu veunokubhikita vaita basa rekugarirwa vachinyorwa mazita padivi kusvika vanhu vazoti chii chiri kuitika vanhu vachingonyorwa mazita isusu hatina kufara nazvo mutungamiri wenyika ngaumbobva kutongewo vamwe kwete kuti kwai hauna kurwa hondo baba vake vaiveyeupa vakarwa hondo kwei tinotodawo kutoti tinoda chenji munyika tinoda rusununguko munyika munomu kwete kukura tichitambura haizvozvo hati zvidi
ndingangoti kune avo vari kutanzi vane zvekuita ngavasaende havasi vese vane zvekuita vamwe hatitorina zvekutoita zvekutoita chaiho chaizvo hatina mabasa chaivo chaivo hatina musafunga kuti kuita house girl chibasa rinonakidza chaizvo basa rekuti house girl rinakidza haritombonakidzi zvemuchose asi nekudawo kuti ndonyika yacho zvairi toita sei tongogara here ende kana tichinge tagara kwacho tinodyei chii hapana vanoroda kupfeka vanoenda kuchikoro saka unovapei vana vacho kana kuchikoro wobva watoti ane kuti amai vavo inini zvandisina kudzidza amai vacho nevana vangu havachadzidziwo nekuda kuti nyika inge yakaomerwa aiwa izvozvo hazvititadzise kubuda kunze kwenyika kunze kwenyika tiri kutobuda ivo vari kutaura tanzi kana wawana kabasa kako kaunenge watowana kana wawana unoenderei kana uchiona kuti zviri kukubatsira iwewe nemhuri yako zviri kuendeka gara but zvichasvika pakuoma futi pekuti tichero mumari yacho chichapedzera wakutoishaya vamwe vari kunze kwenyika uchitotumira vabereki vavo mari iwewo wakangogara nenyaya yekuti musapota ZANUPF vanhu vanosapota ZANUPF hamheno kuti pfungwa dzavo dzakaita sei hamheno dzakaita sei pfungwa dzavo idzodzo handisi kuziva dai kuri kuti tese tambochinja pfungwa dzedu ka pfungwa dzedu de tese dzambochinja ndaiona nyinga ino ichibudirira chaizvo chaizvo kubudirira kana vachishamisa vachinge vapinda mu but nekudawo kuti orit vega vakazvigadza hatovashori ndozvavo vakwanisawo kuita asi ndoda kungoti kuna purezidendi vedu vanelson chamisa please rambai makadzvanya ipapo gore rino harifanondombopera munhu iyeye aripo papapapapa ari purezidendi hazvitomboiti zvirina nake azoro rinotipedzera time
maswira mamukama mukasei pastudio 7 apa aisa mutanzwa nokutaura ndofunga ratove gore titaurawo pastudio 7 pasina paunombonzwa kana voice note yakaunenge wakamboisa pasina kana voice note yaunenge zvakuita senge katikageza neguka munyama here kana kuti zvatinotaura hazvina point hazvina chirevo ndosaka pamwe tisingabudiwo kubva rini ratopera gore zve
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica.
Danu rakatorwa nehurumende yakafana kubata utongi munyika yemali rekuvhara ofisi ye United Nations Multi Integrated Stabilization Mission muMali kana MINUSMA yatotanga kukonzera mirizhonga munzvimbo iyi. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Thomas Greenfield vanoti vari kuvhundutswa nekutangazve kwekushungurudzwa kwevagari vekuchamhembe kwenyika yeMali, kusanganisira nekuchikora kwechibvumirano chekumisa hondo pamazuva anoti 11 ne12 mumwedzi wanyamavhuvhu. Vanoti pakava nekunetsana kunzvimbo yeBearcamp uye nekurwiswa kwakazotevera kwechikwata cheMINUSMA musi wanyamavhuvhu 13. Pamusoro pezvo, kubviswa kweMINUSMA kunokanganisa mubatanidzwa yepasi rose kuti igone kuchengetedza vagari kubva mukuzvidzivirira nevanopfurikidza mwero vanotungamirwa nevarwi veWagner Group vari kukonzera kusachengeteka kukuru munyika. Ambassador Thomas Greenfield vanoti vanotenda zvikuru zviri kuitwa nevarume nemadzimai vemunzvimbo yeMINUSMA. Vakati vanotenda zvakare mauto nenyika dziri kupa mapurisa nekuzvipira kwavo kurunyararo muMali vakatarisana nenjodzi huru. Uye tinoshora zvakasimba kurwisana kusina musoro kwevanochengetedza runyararo, izvo zvinogona kudzorera kumashure makore ekufambira mberi kune runyararo nekugadzikana. Vakadaro amai Greenfield vachiti zvakare vanhu veMali vanokodzera kuva nerunyararo. Ambassador Thomas Greenfield vanotizve kusagadzikana kwaizovhura mikova yeJNIM neICE Sahel kuti vaparadzire pfungwa dzavo uye kupeshedzera kusagadzikana. Hurumende yeMali yeshanduko nemapoka ane zvombo akanyorerana chibvumirano pamwe neUnited Nations vanofanirwa kuratidza kuzvipira kwakamutsidzirwa kuAlgiers Accord. Vakakurudzira Ambassador Thomas Greenfield vachiti chibvumirano ichi chinoramba chichimirira mukana wakanakisa werunyararo rusingapere uye kugadzikana muMali. Amai Greenfield vanoti zviri nyore uye vachadaidza mapato ese akanyorerana chibvumirano kuti atangezve kushanda pamwe neInternational Mediation. United States inokurudzira mapato kuti agadzirise kusawirirana kwawo kuburikidza nenaurirano neMINUSMA, sezvo mamiriro ezvinhu achikura achiwedzera kushanduka. Kutamiswa uku kunofanirwa kukoshesa kuchengetedzwa nekuchengeteka kwevanochengetedza runyararo. Ambassador Thomas Greenfield vakayeuchidza vakuru veshanduko kuti chibvumirano chemauto nezvisungo zvavo zvinovimbisa rusununguko rweMINUSMA yekufamba muMali yose. Vakati chibvumirano ichi chinoramba chichishanda kusvika chinhu chekupedzisira chemishoni chaenda. Vatungamiri veMali vane mukana wekuvaka pamusoro penhaka yeMINUSMA uye kuzvipira zvakare kunaurirano dzekugadzirisa kusawirirana pane mhirizhonga. Ambassador Thomas Greenfield vakakurudzira vese vekuMali kuti vasarudze nzira yerunyararo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica uye maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vanonzi vatiza munyika zvichitevera mubayiro wekuvabata waziviswa nemapurisa. Mangwanani ano muSouth Africa, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzira pamusoro pesarudzo zvichitungamirwa nesangano reProgressive Zimbabweans in South Africa nemamwe masangano. vatungamiri venyika dziri mugungano reG20 vari kutarisirwa kuungana nhasi muguta reNew Delhi muIndia mumusangano wavo wegore rino ra2023. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.